This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri mbudzi 17 2015.
Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Bato reNational Constitutional Assembly rinobatana neAmerica neEuropean Union mukushoropodza mhirizhonga yezvematengerwo enyika yave kuitika munyika.
Mumwe mudzimai wechidiki oita mabasa agara achitarisirwa kuitwa nevanhurume.
Zimbabwe rugby inokundwa neRussia mumutambo watambwa nasi kuHong Kong.
Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA nhasi raburitsa gwaro rinoshoropodza mhirizhonga yezvematengerwo enyika iri kuitika munyika. Ukuwo muzinda weAmerica muZimbabwe pamwe nesangano reEuropean Union muZimbabwe dzashorawo mhirizhonga ingava ichiitika pakati pemapato ezvematengerwo enyika kanawo mukati memapato. America neEU dzinoti mhirizhonga munyika ine utongo hwejekerere haitambirike uye dzinokudzira kuti vanenge vachikonzesa mhirizhonga vatorerwe matano. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutauriri weNCA vamadhoki Chivasa pamusoro pegwaro ravo ravaburitsa.
Isusu seNCA tiri kurwadziwa zvikuru nemhirizhonga yakaitika kuchitungwidza iyo yakazoita kuti pange pachinzi pafa vanhu vaviri mazanu PF members. Toona sokuti hapana munhu anofangwa kufa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Hatifangi kuti tiwane munhu anenge achizonzi asiya upenyu hwake nekuda kwezvekuita kwezvematongerwo enyika. Saka tangachiti seNCA hatifari kuti pawanikwe chero munhu mumwe zvake. Zvisinei nekuti ndokubato kwedu here kana kuti ndokubato redu, angafanirwa kufira nyaya dzezvematongerwo enyika. Uyewo tangachitarisa nyaya yekuti hatisi kufara nenyaya yekuti uyo angasungwa achinzi akauraya vanhu angauraya anozonzi akafira mumaoko memapurisa. Tinonatso kuti zvimwe zvinhu zvinonyadzisa zvikuru senyika kuti tinzwe kuti mapurisa edu haakwanisi kuchengetedza musungwa kabva kuti vanozoti kwanzi aita suicide ari mumaoko mavo.
Asi kavachivasa panyaya yemhirizhonga iyi tinonzwa vebato rezanu PF vari kuramba kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Aiwa isusu apa hatingateereri zviri kutaurwa naivo vezanu PF nokuti kwakaitikira zvinhu izvi kuchitungidza kuSt Mary's. Vanhu vanga variko vaitotaura kuti vanhu havanga vachikakavadzana vachinetsana nezvematongerwo enyika. Saka tokatikamara zvikuru kuti vanhu vezanu ava kuramba izvozvo uye mapurisa ndiwo akutovabatsira kuda kuramba izvozvo kuti aiwa izvi hazvinei nezvematongerwo enyika. Havangakundi iwo kuziva zvakaitika panyaya yekukunda vanhu vanga varipo paitika chiitiko ichi. Saka zviri pachena kuti kuda kuzama kuvadziridza nyaya yekuti hapana kuitika mhirizhonga. Of course zvinhu zvokuti zvinonyadzisa kuti vatende kuti paitika mhirizhonga yazoita kuti pazopedzisira paiva nekurasikirwa kweupenyu kuripo. Saka vakuda kuzama kukavhiridza. Ndozvatiri seNCA aiwa ngavabude pachena. Zvinhu zvinozikanwa kuti mhirizhonga yagara iriyo inozikanwa kuti ZANU PF ndozvainoshandisa pakuda kumanikidza vanhu kuti vavade. Ndozvavanoshandisa kana vari kwavo ikoko pakuda kunyararidza vavanofunga kuti aiwa havawirirani navo. Isusu kuti aiwa izvozvo zvakashata.
Vanga vari mutauriri webato reNCA vamadhoki Chivasa vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zvematengerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vachamumadiridze vanotiwo dambudziko rekupedzwa kwemhirizhonga munyika richanetsa sezvo iine midzi kubva munguva yehondo yekurwira rusununguko.
Ndinorayira kuti zviri kuitika izvi zvinhu zvakanga zvagara zviri mukati meZimbabwean society. Mure Zimbabwe yakagara ichiziva mhirizhonga ndingati pane makore akati wandei. Saka kana zvodzoka futi nenyaya yekuti hapana kunge pagadziriswa nyaya yakaitika yekuti pakaitwa inclusive government. Asi pa inclusive government iyi pane bato rakafomewa kana kuti boka rakafomewa rainzi reconciliation commission raifanira kuchibatanidza vanhu kuti vazvame kunyaradza mavanga avo, vazvame kudzoka paunhu hwavo, vaudzane kuti aiwa tiri vanhu vamwe chete, ngatifambe negwara rakadai rakadai rakadai. Zvinhu zvinova zvisina kukwanisa kubudirira izvozvo. Ndinoona ndo dambudziko ratakaita. Saka iko zvino tinoona kuti nyaya yemhirizhonga ichikonzerwa nematongerwo enyika, nyaya yemhirizhonga ichikonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana zvichida kutambura kuita vanhu. Zvinova zvaakukonzera kuti vanhu vangogara vakabatirana makanu vachizama kutsvaga kurarama, kuti poita iya inonzi survival of the fittest, inova yanga yambotanga vanhu vachirwira zveupfumi, vanhu vachirwira zvematongerwo enyika. Ndizvo zvinenge zvaakudzoka zvakare.
Zviri kunongedza here kuti sarudzo dzichaitwa muna 2018 dzinenge dziine mhirizhonga, kana tichiona kuti pachine makore matatu mhirizhonga yatotanga kubuda?
Zvinenge zvofambirana nekuti iyo hurumende yava Mugabe, mapato anopikisa nemapato akazvimirira oga, mapoka akazvimirira oga ari muZimbabwe, neivavo vekunze vakafanana na US Embassy na European Union, vanenge vachizozvigadzirisa sei? Vachakwanisa here kuti vagare pasi? Vakakwanisa kuti vagare pasi, vakakwanisa kubuda nekuti nemazano kuti vosvika sei kuvana veZimbabwe vachivaudza kuti aiwa mhirizhonga sandi chiro chakanaka. Tinoona zvekuti sarudzo dza 2018 zvinenge zviri mad violence, inenge ichinguva mhirizhonga yega yega, nekuti pane kupikisana kwakanyanya. The tension is high munyika yeZimbabwe.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachamumadiridze vari parunhare muJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, kana kuti RBZ, rinoti mari dziri kuendeswa kumabhanga dzawedzera nezvikamu zvinomwe nezviga zvishanu kubva muzana, kana kuti 7.5% kusvika pamabhiriyoni mana nezviuru zvitatu zvemadhora. Izvi zvinonzi zvakaitika kubva muna ndira kusvika muna gunyana gore rino. Bhanga iri rinotiwo vanhu vave kuratidza kuti vave nechivimbo nemabhanga emunyika, asi vamwe vanoti izvi zvinoratidza kuti zvinhu zvave kugadzikana munyaya dzezveupfumi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti rwendo ruchiri rurefu rwekuti vanhu vange vachipemberera kuti zvinhu zvave kugadzikana mumabhanga, nekudaro hapana chekurovera maoko. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLiberal Solutions vari Joyce Ngwenya, uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara. Tatanga nekubvunza vachitambara kuti vanoona sei mashoko ari kubva kuRBZ.
Tinogona kuva chokwadi kuti pava neka improvement in terms of confidence. Asi chokwadi chiripo tichipiridza chekuti makaona term structure yema deposits mazhinji. Mazhinji acho anotibatirwa ma-demand deposits ekuti munhu anenge angoisa mari but anogona kungoitora any time. Saka nyaya dambudziko riripo pari zvino inyaya yekuti madeposits edu ari short term. Ndozvo zviri kuita kuti mabhanga asakwanisa kunge achikweretesa mari on a long term basis, uye nemuripo unenge uri nani. Ndozvo kunyanya kuaffecta vanoita zvemabhizimusi, ndozvo kunyanya kuaffecta even vanoita zvekurima. Hongu mari yaimprova asi imari iri short term, imari iri mumademand deposits.
Vangwenya, munoona senyaya?
Icho chokwadi, nokuti toona kuti kungonzwa chete kuti vanhu vakufarira mabond coin Reserve Bank yabva yatorana nenyaya yekuti vanhu vakufarira kubhenka, hazvitombofambira nokuti muecnomics mari inoseviwa inofanirwa tinge chinzani fambirana nemari inoinvestiwa. Saka kubuda kurisa mari chinotenga zvinhu kuSouth Africa, kudzingwa kunoitwa vanhu mabasa neinformalization yemabhizinesi mazhinji ndeinformal sector kuhighfield, kumagaba, mihoro yematicha, mapublic servants ishoma. Saka disposable income, mari inosara yaunoshandisa washandisa zvese zvaunoda, yaka kia wandarini. Kungweta confidence, chedu kama bank aninga anani, personal money is no gara, sisi yote wana prosport, mari gati gari, wane wakowe mama, interest ni mama, malunda, situa wanu. Ndiyo kutitibumira na ku aspaipo zino ini ainda rama kutajitu chokwa nicho.
Toho dzoka kwa muri vachitambara, chii chinga itwe kuti mabengi atange kushanda zvakanaka muZimbabwe?
Zvakada zvinofanira kuitwa nyaya dzecorporate governance, nyaya zvinofanira kugadziriswa. Nguva yapfuura tatichiona kuti mashareholders, madirector emabengi nesenior management vanga vachizvipa zvikwereti zvanga zvisiri kuzobhadharwa. Saka idambudziko chirimo. Banking system rinofanira kunge richigadziriswa through kustrength kusimbaradza nyaya dzeregulation, nyaya dzesupervision, nyaya dzemonitoring dzemabanks, nyaya dzekuranwa nekumanagewa kunoitwa mabanki, nyaya dzakakosha. Ndo nyaya dzinoita kuti vanhu vange vaine confidence. Uyo kusimba kwebanking sector kunodeterminewo zvakare nekusimba kweeconomy in general. Saka zvino kana zvisina kumira zvakanaka muekonomy, I think pane malingages akatosimba anorana in both ways, chekutanga kubva kuma bank kusvika ku macro economy, even kubva ku macro economy kudzokera kuma bank.
Munotenderana nazvo here zvangwenyu?
Ichocho chokwadi, nokuti ukatarisa matelevision akawanda kunana Tanzania nekunana South Africa nekunana Kenya, mabank ariko ana maproducts akawanda. Zviya zvinoitwa zvana okay grand challenge vana bargain bonanza chichi ngazviitwe kumabhenki kovati mapromotional packages acho hapana ini chingandiisa kuti ndise mari kubhenki because vanongotora mabhenki charges chete. Saka maproducts ari kupiwa nebhenki haanyanyi kufarirwa nevanhu kuti vanhu vaendese mari dzavo. Iwo ndechokwadi zvatarwa navachitambara kuti ma non-performing loans, but vanenge vachipa vana vana chiyangwa $35 million nana temba muriso vasingabhadhare zvikwereti. Ngavafokase kana iri SME kana mainformal sector, ngavape iyo tumaloni $200 tedremini mibhenki yekubangladeshi chate. Ndo tinosimudzira mabhenki.
Matambudziko api angatarisane nenyika kana zvinhu zvikasagadzikana mumabhengo?
Matambudziko akawandisisa. Banking sector in player o inonzi pachirungu financial intermediation, zvichireva kuti inomobilize maresources kune vanhu vanenge vaine mari akati wandei, ichinokweretesawo kune vanhu vanenge vasina mari.
Nyanzvi, nyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe. Manzwawo zvakare vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLiberal Solutions vari Joyce Ngwenya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare reSenate muRwanda ratambira kuvandudzwa kwebumbiro remitemo, uko kuchaita kuti mutungamiri wenyika iyi vaPaul Kagame varambe vari panyanga kusvika muna 2034. Nengo dzedare iri dzawirirana dzose uye zvatambirwa izvi zvichavhoterwa pareferendum. Vakagame vatonga Rwanda kubva muna 1994, apo mauto avo akabvisa pachigaro hurumende yevanhu verudzi rwechihutu pachigaro. Pasi pemitemo iripo, Vakagame vanofanirwa kusiya basa panopera temu yavo yechipiri muna 2017. Asi nekuwandudzwa kwaita bumbiro remitemo, zvichapa kuti Vakagame vakwikwidze kwetemu yemakore manomwe uye kuita izvi zvakare kwematemu maviri anenge aine makore mashanu patemu. Vakagame mumwe wevamwe vatungamiri vemuAfrica vari kuda kushanda kudarika matemu maviri.
Bazi reUnited Nations rinoona nezvevapoteri riri kushoropodza dzihurumende dziri kuda kuti zvirongwa zvekuchengetedza vapoteri zvimiswe. Izvi zvinotevera kuzikanwa kwemumwe varwisi vemuParis kuti akakwanisa kupinda muEurope panguva iyo vanhu vemuSyria vaitiza hondo munyika yavo. Mutauriri webazi rezvevapoteri ati sangano ravo riri kurwadzikana zvikuru nemashoko anosvibisa vapoteri, vachiti mashoko aya anokonzera rusarura uye kutya. Dzimwe nyika dzemuEurope dziri kukurudzira kumisa urongwa hwekutambira vapoteri munyika dzadzo. Izvi zvinotevera kurwiswa kwakaitwa muParis kuFrance nechishanu magavna ematunhu makumi maviri nemanomwe muAmerica kusanganisirawo dzimwe nhengo dzeRepublican Party varikurudzira kumiswa kwekutambira vapoteri uye kumbumiswa kweurongwa hwaBarack Obama hwekuda kupa vapoteri kuvanhu vanosvika zviuru gumi vekuSyria mumwedzi gumi nemiviri inotevera. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Mumwe mudzimai wechidiki wemuHarare ari kuita mabasa akabvira kare achitarisirwa kuitwa nevanhurume. Safari Njema anotipa zvizere pamusoro peunyanzvi hwemudzimai uyu.
Muzvare Rutendo Bana avo vane makore makumi matatu nemairi ekuberekwa vanokwanisa kutyaira mazirori makuru anotakura zvinhu zvinoenda kunze kwenyika pamwe nekutyaira tukundege tukudiki. Muzvare Bana idangwe rababa naamai Charles Bana uye vakangoberekwa vari vanasikana vaviri voga. Vakapinda zvikoro zveBroaders neLivingston House kuBotswana ndokuzopedzisa fundo yavo paGirls High neGateway muHarare. Muzvare Bana avo vane mhumhu mudiki kwazvo vakawana chitambi chavo chekutyaira marori makuru anodaizwa kunzi magonyeti vaine makore makumi maviri nematatu ekuberekwa. Vakazotanga kubuda nemagonyeti ekambani yababa vavo vachienda kunyika dzakakomberedza Zimbabwe vave nemakore makumi mairi nemanomwe. Muzvare Bana vanoti vanonzwa ropa kumhanya mhanya kana vachiita basa rakadai.
Ndinonzwa kufara chaizvo kana ndichifambisa magonyeti and ndinonzwa ndiri munhu akasimba steric semusikana and ndinonzwa kuti kwanisa kuita zvinhu zvese mupenyu hwangu. Ndakamboenda kuZambia, ndakambocrossa maborder kuenda kuMozambique, ndakamboenda kuMalawi futi.
Basa rekutyaira marori rine njodzi dzakafanana nekufirwa nayo rori usiku pasingabate mafoni kana kumiswa nemakororo ane pfuti kuri kumakata. Zvekare zvimbuzi zvekumiganhu yenyika kazhinji kacho zvinenge zvisina kushambidzika. Semunhu wechidzimai, Muzvare Bana vaitombonyombwa nevatyairi vechirume asi vanhu ava vaizopedzisira vovaremekedza nekuona ushingi hwavo. Muzvare Bana vanoti vanoisa zvese kuna musiki kana vari musango.
Ndaitya zvangu asi pandaifamba ndaigara nichingoita munamoto kuti Mwari afambe neni. Ndaiziva kuti Mwari aneni, saka ndaisazovhunduka zvakanyanya nekuti ndaiziva kuti Mwari aripo neni ndichifamba mumasango iwayo.
Pavaishanda kudai, Muzvare Bana vaiunganidza mari yavo zvishoma nezvishoma ndokuzoishandisa kubhadhara zvidzidzo zvekutyaira ndege diki diki pachikoro chinodzidziswa zvekubhururutsa ndege cheGuthrie chiri munhandare yeCharles Prince. Muzvare Bana vanoti zvidzidzo izvi zvakanga zvakaoma kuzviita.
Zvidzidzo zvinenge principles of flight, topic iyo inonzi physics yakawanda. Saka inini ndaibvunza baba wangu vanga vakaita maths ne physics kuti vandibatsire. Vaindibatsira kuverenga nedzimwe shamwari dzangu dzaindibatsirawo vainzwisisa topic iyoyo.
Pari zvino Muzvare Bana vave nechikwarukwaru chekutyaira ndege diki. Vamirira kuti vachitanga zvimwe zvidzidzo zvekutyaira ndege huru dzinotakura zvinhu. Baba vavo vaCharles Bana vanoti kambani yavo yadzikira zvekuti havachakwanisa mari inosvika zviuru makumi mana emadhora zviri kudiwa kuti mwana wavo aenderere mberi nezvidzidzo zvekutyaira ndege.
Kukura kwepandakakudza vana vangu vesavaka, ndaiyo ndine chitarisiro kuchikuti vana vangu vanofanira kuitawo zvakanaka, kuita zvinhu zvikuru. Saka zvaita zvekuti anodriva matrucks mahombe kutyaira ndege hazvindishamisi chaizvo, nokuti ndaitarisira zvikuru kupfuura ipapa kudai vai zvaikwanisika. Kungoti chete mamirira aita zvinhu mazuva ano ekuti ndatadza kubhadhara maschool fees ake ndiyo andimisa chete, asi ndakagara ndine chishuwo ichocho.
vaCharles Bana vanoti kubudirira kwemwanasikana wavo kuchaita kuti vanasikana vakawanda vave neshungu dzekubudirira muupenyu.
Zvino mazuva ano hakusisina basa rinonzi nderechikadzi. Muzvaro takakura tichiona chii? vanhu vanodriva chitima madokta vari varume chete kana mapresident chaiva vari varume chete zvino zvasanduka munhu wega wega ari mukadzi ari murume anogona kuita zvinhu basa rakangofanana sevasikana ndiri baba wavasikana kaini saka ndo vana vangu ivava ndiroda kuti vaite zvese zvinongoita mumwe munhu wese wega wega pano pasi ndiri kutarisira kuti musikana wangu kana abudira kuita commercial yake zvichapawo shungu kune vanhu vese kuti zvinoitika zvinhu izvi.
Amai varutendo, amai Joyce Banner vanoti mhuri yavo yakapindana nenguva yakaoma pakudzidza kwemwana wavo asi kubudirira kwake kwakavasunungura.
Nguva dzakaoma takasangana nadzo sevabereki asi kuoma kwenguva chakaita chinhu chidiki diki chekuti hatingamboswera tichitarisira zvekuoma kwenguva. Icho chido, mwana ane chido, ane chakachinangwa chaive nacho mwanasikana kauyu. Then wovavarira kuti inini ndiri kuda zvekudhraivha magonyeti, ndiri kuda zvekuenda kunodhraivha zvendege. The dream yemwana yakabva yaita iyo chinhu chikuru, hapana chaifanira kutomboenda pakati pake nedream iyoyo. Kurara nenzara takatosarudza kuti zvitori nani kurara nenzara, ngaaite ndozvaata anoda, ndozvaita identify muupenyu hwake paakabva kuchikoro, ndizvo zvaarininge ari kuda kuita izvi. Chikomborero kupiwa naMwari, mwana anoidentifya dream yake, wote ndiroda kutoiteera dream iyoyo. Saka ndozvakatikoshera izvozvo kukunda zvimhinga mpingi zvingangouya munzira, saka ndizvo zvatisvitsa patiri nhasi.
Amai Bana vanoti vane nguva dzavaitya zvikuru pamusoro pezvaiitwa nemwanasikana wavo.
Kuenda mudenga umu ndaiwanzoti nai Rutendo, mafirst days ndaiti Rutendo, kana waenda zvamunoti wanzienda solo wega nainstructor uchidzoka nendege, haikona kunditaurira musi wacho kuti ndozvauri kuenda kunoita, ozonditaurira wadzoka. Nekuti handingamboswera zvinhu zvakandiitira zvakanaka ndinenge ndichitya. Mafirst day ndozvandaimuita, hana yairova zvechokwadi, ndaitya. Asi nekuti ndaingozongogumisirana Mwari vamuvhurira dhoiri, vane chinangwa naye, vanoda kuti aite izvozvi zvekubhururuka izvi, ndosaka vakavhura goni racho. Saka Mwari vachangomuchengeta vachifamba naye zvakadaro.
Munin'ina waRutendo Ruvimbo ndimukoti anoti anowana kurudziro yakakura chaizvo kubva pane zviri kuitwa nemukoma wake.
Ndinonzwa kufara kuti ndisisi vangu inini panopfeka uniform yake yekundege uku, kuti ndiye anofambisa ndege chaiyo inopinda mudenga patine nchiona kuti iyo ndege iri kubhururuka, ndisisi vangu vaimutsa iyo. Ndinonzwa kufara chaizvo.
Vanasikana vakaramba vachiita shungu muupenyu, vachiwanawo kurudziro kubva kuvabereki, remangwana ravo richange riine pundutso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Sangano rinomirira masangano vechidiki reNational Association of Youth Organizations riri kushora zvikuru kusungwa kwevechidiki vebato reMDC pamwe chete nevadzidzi muHarare svondo rapfuura apo vairatidzira migwagwa yeHarare. Vechidiki ava vakarohwawo zvakaipisisa uye vakasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga uye kuratidzira zvisina mvumo. Mutungamiri wesangano iri vaMishe Gondo vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti kushungurudzwa kwevechidiki ava nezvikonzero zvakasiyana-siyana kuri pakuti vatadze kurwira kodzero dzavo.
Chinhu chinosuwisa zvikuru kuona hurumende ichitadza kutevedzera zvayakadzika pamwe chete nevanhu rinova bumbiro remutemo, rinova rinobvumidza kuti vanhu varatidzire uye zvakasununguka munyika yavo kana vane zvinhu zviri kuvashungurudza. Pane nyaya yakaitika pana vechidiki vakasungwa iyi, chiri kutinyunyutisa isu sevechidiki ndechekuti kana mutemo wakuiswa uchirerekera kune rimwe bato, zvinhu zvinoshungurudza zvikuru. Nekuti tinoona kuti pamhirizhonga yacho inonzi yakaitika iyi, tinoona kuti paiva nemapato maviri, asi tinoona verimwe bato vachikwanisa kuti vawanikwe vachitsikirirwa nemutemo. Toenda kune vadzidzi zvakare vakaratidzira vanoreva vadzidzi vadiki vechidzimai vaiva nenyaya dzavo dzavari kuda kuti dziende kuhurumende vachifamba vakaenda kuparliamende. Toona hurumende ichiburitsa zvinhu zvakaita semotikari dzine pfuti pavadzidzi vechidiki vechikadzi zvakare, zvinhu zvinosuwisa munyika medu, tichiona kuti hurumende haisi kutarisa zvakanyanya panyaya yekuti iremekedze bumbiro remutemo riri muno ratakadzika tose sevanhu veZimbabwe. Ende ipapo tiri kutsutsuma.
Muri kuona kusungwa nekushungurudzwa uku kuchikanganisa sei vechidiki panyaya dzekurwira kodzero dzavo?
Chandingataure ndechekuti iri kuitwa nehurumende ndiyo yatingati psychological intimidation, yekuti vari kuda kuti vadzivirire kuti vachidiki vaone sevasina mvumo yekuti varatidzire, kuitira kuti mamwe mapato echidiki anenge achida kuti aratidzira kuzvitsutsumo zvavo kuhurumende vawanikwe vachitya kuti vaite zvinhu zvakadaro. Asi chinhu chisingaremekedzeki kana kuti chatinopera sechinhu chakashata, nekuti tinotarisira kuti hurumende inofanira kunge ichitofara kana ichiona vechidiki vachiti uya nezvematambudziko avanenge vanawo kuti vachida kuti varatidzire.
Vamishe Gondo ndivo mutungamiri wesangano reNational Association of Youth Organizations. Vanga vari parunare muHarare nantungamiri Nkomo weStudio 7.
Chikwata cheZimbabwe rugby team chemaSebos nasi chakundwa nechikwata cheRussia 50-5 pamutambo weHong Kong Cup of Nations watambirwa muguta iri nasi. Mutoro wedu Naomavilas Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nemukuru wesangano reZimbabwe rugby Vasifiso Made.
Chikwata chedu chava chokwadi takaendesawo wechidiki kuitira kuti tiwadevelope kuitira kuti Next World Cup muna 2019 tione vakomana vanenge vane zera rakudikanwa mazuva ano kuti vatambe. Saka takaita nechikwata changa chiri wevakomana vadiki, asi pari zvino tinongotendawo kuti magames akatamba mairi taane kaitine vitana taakuzivawo takaitisawo makombinations akasiyana siyana. Saka tanga chitamba neHong Kong iyo yacho youth hoster kumba kwavo pakatidyikawo 30-11 result kwa 3 yanga iri result yatisautarisawo zvedu, asi takagono nemaservices edu.
Pamutambo watambwa nhasi ikoko kuHong Kong neRussia wabuda sei?
Game ranhasi ratatamba neRussia tadyiwa 50-5. Tatadzwa kuti tipedzewo game nevanhu 15 vanofanira kutamba mugame, tazopedza nevanhu 13. Zvisinei igameo futi yatandatarisa kuti apa tikawino tendanyayogonesesa, nekuti Russia yacho ndiyo yakatikundo patakatambawo maworld cup qualifiers pataitarisira kuti tichaendawo world cup yekuengland na 2015. Tine vatu vakomana vakati o hati kware, saka tichatsoo game atatamba neportugal ndorogumisira in 4 days time, tichatarisira kuti tichakwanisa kuhinawo game iroro. Sekutaura kwandakaita nakoti wedu waSipreme Mandenge akati isu tikawano 1 game out of 3 kunyanyiro reportugal tikariwina, tinotenda chaisitenda tikafambirawo zvatandakatarisirwa kuHong Kong tournament. Asi tichidaro tinetatarisirawo kuti ine vafana takaisa nemainjurisa minoti coach anozvibonawo semanyicombinations avanda, asi tinongotendawo iwowo werugby newewo negavenment yeZimbabwe kuti batirakwa waitira kuti tinisitendewo kuHong Kong. Tino experience vakomana vechidiki vawano exposure stage yo world class.
Zvakakosha sei kuti chikwata chenyu chemaSebos chiwanikwe chichienda kumitambo yakadai?
Kuti kusasa kwedu sekutaura kwataita isusu seZimbabwe rugby, zvakakosha kuti ine matournament akadai, so kuitira kuti vakomana vedu kana vakutambawo matournaments eintenational, zvinosiyana chaizvo nedomestic yatinotamba. Hawazito inoitwawo inonziwo stage fright kana kuti stage shock.
Vanga vari general manager wesangano reZimbabwe rugby Vasifiso Made vachitaura vari parunhare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutariswa kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kuri kuitwa zvikuru kune vechidiki nemapurisa.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi.
Bato reNational Constitutional Assembly rinobatana neAmerica neEU mukushoropodza mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika muZimbabwe.
Mumwe mudzimai wechidiki woita mabasa agara achitarisirwa kuitwa nevanhurume.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande naMavelas Mhlanganya uye.